Ninomoringa kumabvazuva zuva parinobuda ndinogarugara varimwe zuva pasina ndipindura sakaenda sakarova hama hakuna akatsoka takangodyara hama kunge mbeu dzisingazombobuda makativimbisa kuti tikauya muchatigarisa kune ndarama nyama ichaworera muguva mweya uchasimudzira nguva
makativimbisa kuti tikauya muchatigarisa kune ndarama asi tichaenda tisina kuonekana
famba zvakanaka mweya wakachena sarai zvakanaka tosangana pakudenga famba zvakanaka mweya wakachena sarai zvakanaka tosangana pakudenga nzwai waro nzwai mere kurira nzwai waro nzwai waro nzwai mere kurira nzwai waro musiyano uriva zuva rekufa musiyano musiyano uriva zuva rekufa musiyano tinamatire nguva ndisive samatenga kana mauya monetora ndirere muripo pachigaro cheushe ndokuonai mugere aishe nguva ndisive dzingoringoni dzinoburuka kudai nguva ndisive dzingoringoni dzinoburuka kudai asi nguva ndisive famba zvakanaka mweya wakachena sarai zvakanaka tosangana pakudenga famba zvakanaka mweya wakachena sarai zvakanaka tosangana pakudenga ishe mukatora vana vangu dzichingori pere mandiranga shamo yamunenge mandirova nayo ine minzwa inobaya zvamunenge mandipinza mudziva remisodzi umwaya mwaya zvamunenge maninyudza fumo muhana ubaya baya ndokumbira mazuva achangamire handihandihandiha ndipei makore changamire handihandihandiha zuva rekuenda richauya ndichangokusiyawo uchindida vachanongedzerana vakauraya kana vandisiya ndichikuda uvataurire vachandiroya kuti kuchauya vachavaroya asi uvaudze vachandibaya kuti kune pfumo richavabaya famba zvakanaka mweya wakachena sarai zvakanaka tosangana pakudenga famba zvakanaka mweya wakachena sarai zvakanaka tosangana pakudenga
makativimbisa kuti tikauya muchatigarisa kune ndarama asi tichaenda tisina kuonekana makativimbisa kuti tikauya muchatigarisa kune ndarama asi tichaenda tisina kuonekana.